manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 24 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reConstitutional Court rinoti mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakasarudzwa zviri pamutemo kuve mutungamiri wenyika. CMDC Alliance inoti inoziva kuti vaNelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa chekuti zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru zvisendekwe parutivi rikati mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakasarudzwa zviri pachena. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wedare reConstitutional Court nhasi, mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava vati vaChamisa havana kusvitsa umbo kudare unoratidza kuti sarudzo dzemusi wa 30 chikunguru dzakabirirwa. VaMalava vati vaChamisa vaifanira kuuya kudare neumbo hwemafomu akashandiswa pasarudzo anodaidzwa kuti maV11 forms kuti varatidze dare kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka sezvavakataura mudare. VaMalava vatiwo kunyange hazvo zeke yakachinja zvakabuda musarudzo katatu izvo zvaiva mumasimba ayo uye zvakaitwa pamutemo. Vatiwo kunyange zeke yakachinja zvakabuda musarudzo katatu kuchinja uku hakuna chinoratidza kuti vaMnangagwa havana kuwana mavhoti anodiwa pamutemo kuti vasanzi havana kukunda musarudzo idzi. VaMalava vatiwo vaChamisa vaive nemukana wekuenda kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court kuti vakonzerese kuvhurwa kwemabhokisi ezvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru asi havana kuita izvi. Vati mumabhokisi aya ndimo mavaifanira kuwana umbo hwanga huchidiwa nedare hwaizoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa. Vatiwo chichemo chakasvitswa kudare navaChamisa chekuti pane vadzidzisi zviuru makumi mana vasina kukwanisa kuvhota hachina udzamu sezvo vati hazvaizivikanwa kuti vanhu ava vaizovhotera ani uye hapana umbo hwavakauya nahwo hwevanhu vasina kuvhota ava kudare kunze kwekungotaura nemuromo chete. Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoiles laigwana avo vaimbovemushandi muZimbabwe National Army vaudza Studio 7 kuti vafara nekuchenurwa kwavaitwa nedare sekomisheni.
Nonduti dare ratonga sezvaratonga nhasi zvamaona saka zvinoreva kuti zeki yakaita sarudzo iyi ichitevera mitemo yenyika uyezve hakuna zvayakanganisa vanhu veZimbabwe vapiwa mukana wokuti vaite sarudzo yavo.
Imwe nhengo yeZANU PF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona zvekuburutswa kwemashoko vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Dare razadzikisa zvakatizikanwa nevanhu kodzero dzevanhu kuti zvakataurwa nevanoita zvesarudzo vezeki vaona zviri pamutemo kuti vakaita basa nemazvo nokuti anofanira kuhwina anoita 50 plus 1 vote zvinova zvivo zvakawandikwa navaMnangagwa. Takungokumbira vanhu kuti zvinhu zvaakuitwa zviite murinyararo pasava nekusotesana pasava nekutukana tochiita chinhu chimwe chete sevanhu veZimbabwe kwete veZANU PF sevana veZimbabwe tobatana tovaka nyika yedu nekuti ndonyika yega yatinayo iyoyo.
Asi sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati havasi kutambira zvaturwa nedare vachiti vanozviziva kuti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo.
Hatimutambiri mutongoro. Nopati chafangana. Pati yopa direction. Bata sikutambira mutongo wabuda.
Munyori mkuru muMDCT wa Douglas Mwonzora vaudza vatori venhau panze pedare kuti vachaita musangano wekomiti yavo yepamusoro nemusi wechitatu svondo rinouya wekuzeya kuti votora danho ripi kubva zvino kuenda mberi zvichitevera mutongo waturwa nedare nhasi. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza nhepfenyuro yeZBC kuti vafara nemutongo waturwa nematare vakatambanudza ruoko rwavo kuna vachamisa vachiti ngavauye vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yeZimbabwe asi havana kubuda pachena kuti vanoda kushanda navo sei. Mushure mekuturwa kwaitwa mutongo nedare vatsigiri veZANU-PF vabva vatanga kupemberera pakati pedhorobha kunyange hazvo vanga vari vashomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati vakazvipira kuti vaite nhaurirano nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter uye kutaura paZBC manheru ano, vaMnangagwa vati vari kuda kuti pave nerunyararo nekubatana munyika. Vati mukova wavo wakavhurika uye vakatambanudza maoko avo kuti vaite hurukuro navachamisa vachiisa nyika pamberi. Papiwa mutongo nedare, vaMnangagwa vabva vaita musangano nemagweta avo kuzeya zvabuda mudare. Hatina kukwanisa kubata vachamisa sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vari rimwe remagweta vaMnangagwa vaMunyaradzi Paul Mangwana.
Dare guru renyika, majaji ose ari 9 vawirirana kuti vaMnangagwa vakahwina zvinomutsindo. Hapana mutemo wakakanganiswa, mavhoti akafamba zvakanaka. Isu tafara seZANU-PF taitoshaya kuti ava vari kungochema chema, vari kuchema chii? Iyo sarudzo yakafamba zvakanga zvichionekwa nomunhu wese zvainwisa mvura muine runyararo. Saka tatambira chitongo chabva kudare guru renyika yedu reConstitutional Court tichifara zvikuru kuti vaMnangagwa vaakupinda mukutonga zviri pamutemo.
Imi semagweta avo makwanisa kuti munge muchitaura navo here, uye kana makwanisa kutaura navo vari kutiwo kudii?
Ivo vaMnangagwa vatambira zvikuru norufaro decision yabuda kuConstitutional Court. Tiri kubva kunovaona vachikorokotedza timu yavo yamalawyers anga achisingarari vachishanda zvinova vachiridzena zvatambirwa neConstitutional Court. Saka vafara zvikuru, tatomirira kuinda kunodya nokunwa nokufara pamhembero yokupinda kwavo muvhidhi.
Vanotoreswa mhiko rini?
Tinotarisira kuti vanofanira kupizwa muofisi iri pamusoro zuva remusi wesvondo kuitira kuti tiite zviri pamutemo unoti vanofanira kugadzwa within 48 hours.
Taona padande mutande ravo reTwitter vachitiwo vakagadzirira kuti vange vachitaura nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vambotaura nenyaya iyi here mumusangano wamaita?
Vana kutaura havo naizvozvo, asi ini mazira ndinovaita vanotambira mwana wese weZimbabwe. Nelson Chamisa mwana womuno muZimbabwe aiva nekodzero yekuvakwikwidza. Sokuti akadyiwa hazvikanganisi kuti azive kuti murambwi vanomudawo somwana weZimbabwe. Saka akumbira kuvaona, ndine chokwadi chokuti vanomuona vachiona mwana wavo muZimbabwe.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vari rimwe remagweta avaMnangagwa vaMunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda kuti tinzwewo divi ravo.
Asi reka kuti dai rekupedzisira rikaita zvinhu zviri pachena kuti hazvisi kufambirana nezviripo zvacho. munongo taura kati kwa dikuta azinamsoro tanzisu kukote ma figures kuta asima facts makambo siwa okupizo kuti unotanzi number chayo number 2 arisi effect number effect saka we cannot say nekuti dare repamsoro taura wale chava chokwa di tese tinoziva kubira uri grade 1 unongo tanga waziva kuti number 2 number 2 number 3 number 3 zikanzi ndakupa ma sweetie 3 unoti aiwa ndapuwa ma sweetie 3 hawa zoti ndakupu chaka kushani chikuti wapuwa ma sweetie 3 chikubula mangani bari rati ilo wamnanga kwa waka wina asa arinagona kutitaura kuti waka wina nengani nyozo waka kusha isuzo kututi mna waka wina wongu uchizi waka kutaka wina nengani
saka se bato maakuronga kuita sea
bato ili bato rumba muwana bato revani saka bato ilo lori kuzo sera nyaye muwana kuti chino ziva isu zulipa chena kuti president nchamisa waka wina election ino ne 2.6 million votes wamnanga kwa waka ita 2 million votes na izozo tinoti isu dai dare rakaita zvataka kumbira kuti vatipe inonzi sapina ino sapina zeki kuti ibudise marizasi ayo chayo chayo kuti akazoitwa muma excel sheets aya marizasi atinoziva kuti ariko kuzeki dai zvinhu zvakanaka saka dare rakarambidza kuti pabude evidence yayo chayo rikati taunza evidence yatakaunza yakakosha inoratidza manumbers atakapuwa nezeki vakazviramba izvo
ivo vamunangagwa vati vakagadzirira kuita musangano navachamisa kuti nyika ifambire mberi vachamisa vari kuti kudine mashoko aya
izvozvo iyo yava imwe nyaya isiti tiri kutaura nyaya yekuti pakabiridzirwa maelections saka nyaya iyo ndiyo yakakosha zvikuru sakuti tinoita sei kuti tisarambe tichingoita nyaya imwe chete yekuti maelections anobirwa kusvika pakubirwa maresults chaiwo vanhu vatadza kubira pakusvika pamaballot box izvo ndo zvatofunga kuti ndizvatichingotaura nezvazvo
mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 masangano akazvimiririra nevedzisvondo vanoti vatambira nekusuwa mutongo wedare reConstitutional Court Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi
vachitaura neStudio 7 mushure mekuturwa kwemutongo nedare reConstitutional Court mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe vachavani moyo vati vatongi vedare iri havana kutonga zvejekerere vamoyo vati pakuturwa kwemutongo hapana kana chakaipa chabudiswa chakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ZEC kana ZANPF
mukutarisa kwedu takaona zvikuru sakuti dare richitungamirwa nevakuru vanovaivo vamalaba vairatidza zvikurusa kunge rainge rakatsigira vaviri vamwe vose kunze kweveopposition mukutsamira kune veopposition vaitaridza zvikuru kunge vainge vakagumbuka paisumuka veopposition vachipa nhunha dzavo tazviona zvakare mukutura mutongo wavo kuti havana chakashata chavanoona padare rezeki izvazvi hationi kunge zvinoenderana nekufamba kwakanaka kwekusumudzirwa kwesarudzo dzemunyika
vamoyo vati wokupiwa kwomutongo wekuti vachamisa vabhadhare magweta vamunangagwa nezek zvinodzorera utongo wejekerere
vanobva vazvakare varova veopposition nemutongo wokuti vachange vachiutora makosi ekugadzirira dare iri zvose zvinoita kuti ramangwana vanhu vasange vachiona zvakakodzera kuenda kumatare
sachigaro wemedia institute of southern africa zimbabwe vagolden maunganidze vatiwo chinangwa chavo changa chiri chekuti vanhu vese munyika vazive zvanga zvichiitika mudare vati kunyange hazvo Zimbabwe Broadcasting Corporation yanga ichibudisa zvaiitika mudare vati vanoshora kunyimwa kwevamwe vatori venhau mukana wekubudisa zvanga zvichiitika mudare reConstitutional Court izvo zvapa kuti vamwe munyika vasaziva zvanga zvichiitika
kunyange tichishanda tichienda mberi ticharamba zvinokurudzira hurumende iripo kuti ikwanise kukoshesa kuti vatori venhau vasvitse mashoko kuvanhu vasingadzvinyirirwi
sangano rinomiririra makereke reZimbabwe Divine Destiny Network rinoti mutongo wapiwa uhu unonetsa kugamuchira mukuru wezdd Bishop Anselimo Magaya vati nguva dzakawanda matare emunyika anotonga zvisina kururama
semakereke tino kutora nokutarisa zvabva mumatare edzimosva semutongo unonetsa kugamuchira nokuda kwechikonzero chekuti kakawanda chaizvo makotsi edu paanogonawo kutonga mutongo usina kururama semuenzaniso pavakatonga kuti kubviswa kwakaitwa vamunangagwa kwakaitwa vamugabe kwakuri pamutemo.
Dare reConcord rarasa nyaya yavachamisa richiti vakatadza kunyatsobudisa umbowo hwokubirirwa kwesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Scott Morrison vasarudzwa kuva mutungamiri weAustralia wechimakumi matatu vachikunda vaPeter Dutton avo vaimbove gurukota rehurumende. Vagari vekumasvingo vari kutambira zvakasiyana siyana mutongo waturwa navamalaba. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Mutongo uyu hauna kufadza ruzhinji rwevanhu vemumasvingo, umwe masora makanyarara uye mune mapurisa mumigwagwa anga achitenderera nemotoka dzinodira vanhu mvura kana vachinge varatidzira. Mumwe asiri kufara nemutongo wanhasi amai Miriam Gusha vati vakagara vazoona kuti vatongi vadare vakanga vakarerekera kudivi reZANU-PF.
Ayu mutongo ndovavo vakagara vakangorongo zvokungoti vanga vachingotengenderedza njere dzavanhasi vachingoziva kuti ivo ndo vanotonga. Saka tongomirirazve, tinongomirirazve kuti nguva ichakwana vachainda chete kuda kana kusada vachainda chete.
Ende tichapindavo,
tichapindavo. Haupenyu chechitotambura wesi tichotoweseneka kutopinda munhamo chayakanyanza iyo fee vanotorerai nhamo iyoyo yavakuru vati tichapinda mumwena kuti fee.
Izvi zvatsigirwa navaArnold Batirai avo vatiwo vanhu vakagara vasingavimbi nematare emunyika pakubata nyaya dzezvematongerwo enyika.
Ngopiwa nedare redzimhosva uyu atiratidza kuti judiciary system yemuZimbabwe inotishayisa confidence nayo, inotiratidza kuti yakakepchwa nezano, inotiratidza kuti inongoita zvinoda junda, inotiratidza kuti vanhu vanotoratiringwa usiku, vanotodzingirwa usiku, saka havana zvaanoita. Mukatarisa umbowo hwavabudisa nhasi vachipa judgment yavo havana kutaura zvemafigures akatoti zeki payakatadzawo kuto yakatenda kuti yakatuma haina kuburitsa mafigures ari correct, ivo havana kumbozvitarisa zvese izvozvo. Saka izvi zvinototipedzawo confidence yese vagari vemunomasvingo kuti tiaproche makotsi nekuti makotsi akakepchiwa.
Asi vamwewo vanotsigira ZANU-PF vapikisa maonero aya vachiti vatongi vedare vakaita basa ravo nemazvo uye vanotambira nemufaro mutongo uyu vachiti vamunangagwa vakakunda pachena. Mumwe mugari ada kuzivikanwa nekuti samanyika ati ari kupemberera mutongo wedare waitwa zvakanaka.
vamalava vabudisa zvinhu zvakanaka nekuti zvinhu zvava zviri jekerere, zvinhu zvava zviri pachena. Kana hapana anogunun'una kuti zvinhu zvaitwa muchivande. Uye tiri kufara semazimbabweni kuti kugadzwa kwaitwa purezidendi vamunangagwa kuchatiita kuti upenyu hwedu ufambe zvakanaka.
Asi vamwe vakaita savadhenis chavapiwa vati hazvina kunyanya kuvakatyamadza kuti mutongo ubude wakarerekera kuzanupf achiti zvakabuda pachena mukutongwa kwenyaya iyi kuti vatongi vaive nedivi ravaitsigira.
Gara tazviona kubva nezuro pavakatonga kuti vagarai vava nedivi ravo ravanavo. Asi sevanhu hapana zvatichazviita, totongotarisa kuti tiite zvinotongwa kwezvozvo zvatongwa nedare repamusoro remuzimbabwe.
Mapurisa aswera ari mumigwagwa akagadzirira kudzivirira kuratidzira kwanga kuchifungirwa kuti kuchaitika mushure memutongi wedare reconstitutional court. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vamwe vanhu muBulawayo vari kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pezvaturwa nedare reConcord. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari vaMoses Kumbweya vati vashamisika nemutongo waturwa nedare pamwe nezvataurwa nemutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava kuti umbowo haungaratidzwe nemafigiri chete uye kuti hapana kushoropodza kwavaita Zimbabwe Electoral Commission ZEC kunyange hazvo zvaive pachena kuti yakatadza kubata sarudzo zvakanaka.
Election inyaya yemafiga. Kana mukuru wematare achiti mafiga asi mafiga, then nongozoti isusu chiripo ndiye kuti matare achona anenge akaketsa. But hazvitimisi senyika kuenda mberi. Nyika ichaenda mberi. Vamunangagwa vachatonga. Taishuvira kuti dai vatonga vagadzirisa zviri kutinetsa munyika. Vasave neblame game. Vasave nekunongedzera kuti ndinhinga acha kuti zvizvodai, ndinhinga ita zvizvodai.
Mumwe wemugari angozvidoma nezita rekuti Kalanje ati arwadziwa zvikuru nezvaturwa mudare sezvo nemaonero ake zvichiratidza pachena kuti ZEC iri muhapwa dzebato rezanupf. Kalanje uyo ati ane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa anoona upenyu hwake husina kwahuri kuenda nekuda kwekuenderera mberi kweutongi hwebato rezanupf.
Isusu vana vadiki tiri kufa nenzara, vakuru vachinja vari kumusoro. Nhasi tinongotambura sanei, tane 5 years more tichangotambura for 5 years. Vadini kupawa pano vachidiki vangoti dho izvozvo tiri panapa tinongochema, tongogara tichichema iwo vachingomurumora 15 billion dzakamorwa vatauri.
Vafarai Dickson vati kunyange hazvo kungave nevamwe vange vasingatarisire zvaturwa mudare, zvakakosha kuti vanhu munyika varambe vakabatana sezvizvarwa zvenyika imwe chete vachigara murunyararo. Vatiwo zvakakosha kuti mutungamiri webato rezanupf vaEmmerson Mnangagwa avo vachagadzwa semutungamiri wenyika mushure memutongo wedare vanofanirwa kuita kuti nyika igadzikane kunyanya munyaya yezveupfumi hwenyika.
Hatisingafungidziri kuti EGP asi sezvo zvaitika izvozvo tofanirwa kuti semaZimbabwe togara pasi totenderana kuti hatifanirwa kuti tovenga zanupf kana tofara MDC nyika yakangomira. Toda kunzwa mapolisi acho ava Mnangagwa kuti kana chakuendera mberi chii chavachatipa kuti mabasa avepo.
VaBlessed Nyadore vatsigirawo zvimwe chete vachiti vanotarisira kuti zvibvumirano zvinonzi zvakaitwa navaMnangagwa nedzimwe nyika zvange zvichitaurwa nezvazvo kubvira pavakaita mutungamiri wenyika munambudzi wakapera zvichaunza pundutso munyika.
Toda kuona nyika ichiendera mberi, mabasa being created as the president vakati let's leave politics aside, it's time to redevelop this country and he needs to lead forward, bring in the investors. We saw ma foreign direct investments which he was signing. Now let's physically see that money coming into the country.
Mutauriri wemubatanidzwa wamdc alliance vaushman Mube vaudza Studio 7 parunhare kuti zvisinei nezvaturwa nedare vane chokwadi chekuti vaive vapa umbowo hwakakwana kudare. Vati nekuziva kutambura kuri kuita veruzhinji munyika, mubatanidzwa wavo uchaita zvirongwa zvekubatsira vamwe vanhu vanotambura. Zvichakadaro vamwe vatsigiri vezanupf vatenderera kwekanguva mumigwagwa yeBulawayo nedzimotikari vachifara mushure mekunge dare reconstitutional court ratura mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vanoti dare rapa mutongo waro uye haupikiswe.
Hazvingaregi kutambirwa nekuti ndizvo zvavataura. Maitiro avaita nyaya yacho anosiya zvakawanda zvinonetsa kuti vanhu vakwanise kuwirana nazvo. Matauriro avaita nyaya yavo nemabatiro avaita nyaya yavo kuona kwatakaita musi wechitatu nanhasi, vakwanisa ivo kuti vasoropodze vakachema chema, asi vacho vakachemerwa havana kunge vanyatsovaunganidza umboo hwavo hwavakapa hwekuti zvavakaita zviri besarukano yakanaka.
Zvaitaurwa mudare nemagweta eMDC Alliance seumbowo uye kukwikwidza kwavaiita, munoona here sekuti vakakundikana kuburitsa pachena zvavaipomera ZEC neZANU PF?
Haikonaba. Kana uchitamba mutambo wakaita seuyu unotamba mutambo wako, vanhu vedare nevanhu veZEC nevamwe vaida kuti vanhu veMDC vatambe mutambo wavo, wokuti hunzai mapepa akaita sekunzi mavhi 11 kana kuti chii, asi hapasi ipo pega pane nyaya. Nyaya yakawanda zvakataurwa nevakomana veMDC vachiti aiwaka honai apa pakaposhwa apa pakaposhwa apa pakaposhwa. Dare razvikanda kunze izvozvo risina kunyatsoongorora kuti zviri kutaurwa zvinhu zvakatarukana here.
Totarisawo kuti nemamiriro azvaita zvaakurevei kumhuri yeZimbabwe.
Hapana zvizhinji zviripo, kwangova kutambura. Kutaura kunoita vamwe vanenge vachiti havo je, vachiti ha taripiswa taakupinda zvepane makore mashanu ekutambura hanzi president without labor. Ndizvozvo, nekuti mutambo matambirwa wakaitwa wakatambwa usina kusarukana yakanaka. Vamwe vaitarisawo vachiona zvavari kuona vedzimwe nyika vatinofanira kudzidzana navo havasi kuwirirana nezvaitika. Zvinoreva izvo kuti nyika yedu icharamba iri pamutararo yakananikwa pachishaya kuti tofamba sei kuenda kumberi.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vachitaura parunhare vari kuKent kwakare kuBritain. Tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk gatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa mutongo waturwa nedare reConstitutional Court iro rarasa chikumbiro chemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa richiti mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda sekuziviswa kwakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Tiri kutaura naDzaka Vengai ari kuBed Bridge Zimbabwe kuno.
Taurai tinzwe.
Ndiyokuti nyaya kamudare hatingapi mhosva vedare nekuti MDC yanga isina upowo. Asi kuti nyaya huri yataba nayo ndeyekuti mapoliticians edu emuZimbabwe anoshinya kufunga zvidumburawo chete, hapana unombofunga nezvenyika. Ndanga ndichifungidzira kuti izvi zvabuda musarudzo ngatiti zvigamuchirai tose, tisa nyika yedu mutoko yedu tishande pamwe chete, tisiye kukakatirana nekuti kukatirana uku ndo kunodzosera nyika yedu sure kubva zvaiko maelections tiriko kukatirana sure. Opposition parties ndinova kuti kana paita musarudzo kwaita sepisi ngatitiye pamwe chete, tipake nyika yedu pamwe chete tisingatariri kuti kukaunoruka irudunira.
Murutaura naSamson ndiri paCape Town.
Taurai tinzwi.
Haini maonero angu maitirwo aitwa naJaja vari kusaidi zveZANU PF. Tanga tichoti pano kuda vachamisa vakahwina tombondodongorera kuti kunenge kwaita zviri nani here manje zvatovakitina gonzo chaiyo.
Asi kavamwe vari kuti ko mukambovapa ivava vamukana mumboona kuti zvakamira sei, zvakaipa here?
Zvakatonyanya kuipa because vamwe takatozvarirwe munhamo tautoshemberera munhamo zvekuti pechitaitawo mhuri dzotongofirawo munhamo metirimo.
Mune makore mangani hanzvadzi?
24. Tachifungawo kuti vana vachamisa vanga vachi tirongera zvekuti vana vachazoendawo kuchikoro mahara. Vabereki vedu vanobva varerukirwawo pakuti vanin'ina vedu vachange vachiwanawo mukana wekuenda kuzvikoro. Ivo vana matemadhanda vakuru vedu vari kuti nyika yakarwirwa.
Tinotenda kuna Marvelous Abba. Tisvitsa kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku izika disenda bakuvi.